Ongororo inoti munyika dzakadai seZimbabwe, Zambia neMalawi, chidimbu chevechidiki munyika idzi vazivi mamiriro eropa ravo, uye vane utachiwana havasi kuwana mishonga. Imwe nyanzvi munyaya dzeHIV and AIDS, amai Muchanyara muKamuri vanoti vana vari pakati pemakore 15 kusvika pamakumi maviri nemana vanonyanya kuvavarira kudzivirira pamuviri pane kudzivirira zvirwere zvepabonde. Amai muKamuri vakurudzira vabereki kuti vakurukure zvepabonde nevechidiki ava sezvo vazhinji vavo vachiita zvepabonde.
Vana ava isu tinovaona savana, but mukati moupenyu hwavo vana ava vatanga zvekuenda pabonde vari vana vadiki. Saka nyaya yavo huru ndeyekuti vanoedza chose kuti vadzivirire pamuviri pane kudzivirira zvirwere zvebonde. Saka mukudzivirira pamuviri, vamwe vavo vatotanga kushandisa kunyange family planning methods, dziriko nzira dzokudzivirira vana dzokuita pamuviri. Asi nzira dzekubata HIV hazvisizvo zvizhinji zvingati vanenge vachitya nazvo, kuva waridhi nazvo. Saka ndoimwe nzira yekuti vanobata pamuviri, vanozama kuedza kudzivirira kubata pamuviri pane kudzivirira zvirwere zvenjovhera nekudzivirira HIV. Ndo zvinoita kuti kazhinji kacho vazoita bonde risina kudziviririka, nokuti vanenge vachitoshandisa nzira dzokuronga nadzo vana, zvozoita kuti ivo vazviise panjodzi huru yokubata HIV.
Amai muKamuri vatiwo zvakakosha kuti vedzisvondo vaparidzirewo shoko rekuongororwa ropa kune vechidiki, sezvo vechidiki vari kuita zvepabonde vasati varoorana.
Vana vedu vazhinji, kunyange nevanoenda kudzisvondo maChristians, ikoko kunongokurukurwa nyaya yekuzvibata abstinence. Hapana zvavanogona kuti vangataura vari mukati mekereke kuti abstinence ndizvo hazvo, asi isu tinokundikana kuti vawane kuwana dzidziso dzingavadzivirira. Saka savanhu vane vachitya kuti vataure kuti tipeiwo mamwe mazano ekudzivirira.
Vanokokera zvirongwa zveHIV and AIDS muGweru, vamurari Hwingwiri, vatiwo nyaya yekusarurwa ndoinokonzera vechidiki vazhinji kuti vasada kunoongororwa ropa.
Vana vezera irori vatoti maadolesensi waya, kana takatarisa nyaya dzeHIV panotariswa nyaya dzestigma, potaurwa nyaya zvedisclosure. Vana vari pazera irori vane dambudziko panyaya yekuda kunotestwa nenyaya yestigma inoitwa necommunity. Havadi zvokuzonongedzerwa kuti ini ndirikuda uya ari kurama notachiwana, uya anodi anomwa mapiritsi ari pachirongwa. Saka ndozvimwe zvokuti kana vakanga vasina kunge vawana kupiwa ruzivo rwakanyatsokwana, vamwe vana vachona vanotozoti kana vambotanga vari pachirongwa kuri kuti vakazvarwa vari HIV positive, vabereki vakasavazivisa vanogona kuzotongomira pakati apo.
VaHwingiri vakurudzirwa vechidiki kuti vaongororwe ropa nguva nenguva. VaHwingiri vati vechidiki vanofanirwa kutora mikana yekuvapo kwemishonga yeantiretroviral therapy kuti vaongororwe, votanga mishonga nguva ichiripo.
Senyika zvakatikoshera kuti vanhu vemazera aya vave vanoongororwa ropa, vatestwe, vave vanoenda pachirongwa zvakare. Zvakanakira, zvasiyana nakare kwokuti munhu aita akatestwa unoti ndakatestwa hatina mishonga, handiwani mishonga. Vana vematinagers, maadolescents aya tinokurudzira kuti kozvinonga vatestwe mapiritsi ava kumaARVs anoita kuti munhu aramba achirarama mararamira anongoita chero munhu asiri HIV positive. Chinenge chingodikwa inyaya dzeadherence. Saka iko zvino zvasiyana nakare, mishonga iripo pazvipatara zvese zveministry of health kumanuka mishonga yemaARVs, and anopiwa pachena muno muZimbabwe. Mapirizi iwo anopiwa pachena, tisatamboyaita dambudziko rokuashayiwa ariko mapirizi emaARVs. Saka tongokurudzira kuti maadolescents aende kunotestiwa aongororwe ropa.
Munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vati zvakakosha kuti zvirongwa zveHIV and AIDS zviumbwe nenzira dzinoita kuti vechidiki vasununguke kuwana zvirongwa izvi. VaGwinji vatiwo bazi rezveutano rakatotanga zvirongwa zvokuti vechidiki vakurukure zvavanoda, uye zvinovabatsira mukurwisa HIV and AIDS. Dr. Gwinji vatiwo vechidiki kunyanya vanasikana vanoda kupiwa masimba kuti vakwanise kuzvimiririra mukuchengetedza utano hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.